Mumwe mudzidzi wepane chimwe chikoro anonzi Melanie audza Studio 7 kuti anofara nokudzokera kuchikoro.
Ndinyatsa kufara zvisingaiti kuona vamwe vedu vachiuya kuchikoro. Vanhu vauya vakawanda tichiobserva maCovid-19 regulations, vanhu takapfeka mamasiki tichisanitaiza.
Asi kunyange hazvo vadzidzi vadzokera kuchikoro, muzvikoro zvakawanda mange musina varayiridzi vakawanda uye vamwe vakuru vezvikoro vange vachidzorera vana kudzimba nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kusabhadhara mari yechikoro. Pane zvimwe zvikoro zvakaita seSunningdale 2 neGwinyai Primary, vakuru vezvikoro vange vakamira pamagedhi vachirambidza vana vasina kubhadhara kupinda muchikoro. Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati nhasi vaswera havo vachiratidzira.
Dzira ukwaka kuchiitwa nyika yese kunyanya muzvikoro uye pamateminasi emabhazi apo vana vechikoro varayiridzi nevamwewo macitizens vanga vachiratidzira nekusatakurwa zvakanaka kwavari kuitwa nemazupko nenguva refu yavari kutora vari pamigwagwa. Patatambira vashoko yekuti muzvikoro zvakawanda vanhu vanga vachisimudza maplacards vachidemanda masolutions to the education crisis.
Mutungamiri werimwe remasangano anomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe Dr Takavafira Zhou vauza Studio 7 kuti varayiridzi vaenda kubasa vashomasa nekuda kwezvikonzero zvinozivikanwa zvakaita sekuti varayiridzi havana mari dzinokwana.
Isu takapa hurumende kuti ione kuti ndo dambudziko rina varayiridzi, tikairiquesta kuti dai yabhadharawo mari yechimbi chimbi ino rescue package ikwanisewo kuti iindise varayiridzi kuchikoro kwavanodzidzisa, pamwe chete kana kuvaprovhaidhawo netransport. Bati chimwe chikuru zvechinonetsa nechekuti kuzvikoro kwavakati kwakanaka kunoratidza kuti hakuna zvakanaka. Vana vechikoro vakawanda vamwe vari kubata necovid. Tinotori nezvikoro zvine vana vakabatwa necovid, varayiridzi vari kutaurawo kuti kumwe vari kutoonawo vana vane covid asi hakuna zvikwanisiro zvokuti zviteste kuti mwana icovid here kana kuti idzihwa mupengo rimwe raanaro.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa mumubatanidzi wavo nemasangano anomirira vabereki kana kuti maschool development associations vaBani Manokore vauza Studio 7 kuti ichokwadi kuti vana vanga vachidzorwa kumba asi vakati
kune nhau yekuti ite dhiko njesi zvikoro vanga vachizvidzokerai munotanga masikati vari staggered in that particular manner. Vamwewo vachinzi zuva ravo hasirara nhasi tanga mawara, vamwe vatanga nhasi kune zvikoro zveinfrastructure zvisina kwame mangwana vanenge vari kumba, vamwe vachipinda musi wetatu vari kumba, vanga vasikona asi vachipinda vachienda zvoenda zvakadaro.
Asi kunyange hazvo masangano anomirira varayiridzi nevakuru vezvikoro achiti varayiridzi vashoma vaenda kubasa, mutauri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vauza Studio 7 kuti varayiridzi vanodarika zvikamu makumi masere vaenda kubasa nhasi. Vayambirawo vakuru vezvikoro vari kudzinga vana vechikoro kuti zvavari kuita zviri kunze kwemutemo.
Tinoda kuvayeuchidza kuti izvozvo hazvizi pamutemo kuti vadzingire vana izvozvo. Vanofanira kuita anonzi mapayment plan ekuti mabereki vanokwanisa kunge vachizobhadhara michana michana kusvikira fizi yacho yapera. Uyezve tanzwa mamahuwahuwa ekuti kune vamwe vezvimwe zvikoro zviri kuwedzera maschool fees zvisina kuwirirana nevabereki. Saka izvi hatizvikurudzire futi.
Vana vezvikoro vari kunyora bvunzo gore rino vakadzokera kuchikoro svondo rapera uye vamwe vese vadzokera kuchikoro nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.